Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 6/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America inoti vakatemerwa zvirango kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuchinja maitiro avo kana vachida kuti zvibviswe. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa neAmerica ndezvemugodzi matsuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti sarudzo dzekutsvaga vamiriri veMount Pleasant neHarare East dzichaitwa mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti sarudzo dzekutsvaga vamiriri veMount Pleasant neHarare East mudare reparamende dzichaitwa musi wa27 kubvumbi. Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekusiya basa kwamuzvare Fadzai Mahere navaRusty Buckham vachitsutsumwa nekudzingwa kwenhengo dzebato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende zvavanoti hazvina kujeka. Vasori vachitungamirirwa navaWalter Tapumanei veFAZ avo vakatemerwawo zvirango neAmerica ndivo vari kupomerwa mhosva nevanopikisa yekuronga dende rekudzinga nekuparadza bato reTripleC. Vatapfumanei vari kuramba izvi. ZEC iri kutarisirwa kushandisa mari inosvika miriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 million kuita sarudzo idzi. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nemasangano akazvimiririra vari kushora zvikuru danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuisa kwazvavanoti zvitanda munzeve pamusoro peurongwa hwekuti Bill rePrivate Voluntary Organizations kana kuti PVO Amendment Bill riitwe mutemo vachiti izvi zvinodzvinyirira vemasangano akazvimiririra uye kumbunyikidza kodzero dzevanhu munyika. Dare reSenate rakapasisa biri iri muna kukadzi asi vaMnangagwa vakapiwa mukana wekuritarisa ndokuridzosera zvakare kumatare eParamende kuti rikwenenzverwe vasati varipasisa. Asi United Nations yakati biri iri rinotyora kodzero dzevana veZimbabwe uye harifanire kuva mutemo. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti mutemo uyu hauna kuipa.
Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unorevei. Zvaunoreva muchidimbu ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu, zvinove zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya, iyoyo taakuti imhosva.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru vachishanda nesangano Action Aid Zimbabwe asi vachitaura vakazvimiririra vajoi mabenge kuti tinzwe maonero avo.
Dambudziko riripo nderekuti rinombomhanyiswa manyiswa rubva raita kuti vari mumasangano akazvimiririra oga neavo vatinoshanda tichibatsira tese tinge taakunguva yatingati kana barara mhanya nekuti tesikachazivi kuti chii chaitika mberi. Rinongosenzeswa apo neapo kuti ringe richigara richityidzira vemasangano akazvimirira ega. Zvinova zvinoita kuti mashandiro acho abva anetsa. Kasinoziva isusu kuti vamunangagwa vakataurwa navo nevanyarikani vanosanganisira vamwe vari mumasangano United Nations nevamwewo vakataura navo vakavataurira kuti bhiri iri harina kunakira nyika.
Ivo vemasangano akazvimirira ava vanozokwanisa here kuramba vachishanda muZimbabwe?
Dambudziko guru riripo vazininga nderekuti pane chimwe chikamu chiri mubhiri iroro chinotaura icho kuti masangano akazvimirira ega amunoziva imimi mamwe anga achigona kunge achinzi anorarama nenhau yekuti anongori nebumbiro remutemo. Vamwe vanoziva mitemo vanobva vati universitas et law kuti musangano unzi private voluntary organization zvakakunda ngomakurira nekuti zvinogozha.
Ipo panhoroondo yekuti rakatanga kufambirwa makore akatoti kuti kumashure uku zvinofamba sei pamutemo?
Vazininga, nyaya huru iripo panapa inhau yekuti kazhinji kazhinji mabhiri emhando yakadai iyaya hazvifaniki zvichiitika kuti rikange richinzi parliament yanga iriko toti ninth parliament ikange ichinzi yakamira kushanda dzimwe dzenguva zvazvinoreva ndezvekuti mabhiri akaita seiyayaya anenge achinziwo haana kunge apasiswa nepo anenge araswa nekuti parliament iyoyo neyatingati administration yaishandidzana nayo kana zvee zvaakuita sekuti fana kuti zvinzi tangidzwei zvakare. Saka zvinotokatyamadzwa kukatyamadza nekuti magwaro akaburiswa neparliament anoratidza kuti bhiri iri rinofanira kunge ramirira kuti richingotobuda ramutemo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabenge vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mwedzi uno wakurume kupembedza mabasa emadzimai kana kuti Women's History Month. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti riri kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana richidzidzisa vanhu nezvekukosha kwekusarodza vana vasati vabva zera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa nemukuru wesangano iri muzvare eKenya achifamba naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7.
Seshamwari yemwanasikana tiri kufara zvakanyanya kubatana nevamwe pasi rose kunge tichicherechedza zuva guru ratinenge tichitarisa nyaya dzekubudirira kuenzaswa kwemikana uyezve kuwaniswa kwezvikwanisiro kumadzimai pasi rose. Isusu seshamwari yemwanasikana tinotaura kuti utungamiri haungouye pasina kunge paine mutana wakwirwa uri kutarisa kubva kuvasikana vachiri vadiki pavari kudzidziswa nekupiwa mikana uyezve kuwana mikana wekuita hurukuru nevatungamiri vakuru vaiita zvikuru zvinoshamisa ngavo matongerwo enyika. Mungave zvemuminda, mungave mune zvechekuita nemari, uye mungave mune zvechekuita nebudiriro mukati memanharaunda dzatinenge tiri. Tiri kuti isusu vanasikana vedu ndiro ramangwana wedu, nekudaro vanofanira kunge vachipiwa mikana yakaita seiyi yekuti vange vachiwanawo vakuru vari kumusoro uko vanokwanisa kuvabata maoko nekuvadzidzisa kuti zvinofamba sei.
Ndezvipi zvirongwa zvamuchange muinazvo panguva ino yekuremekedza mwedzi wemadzimai?
Tichange tichiita mhemberero iyi tiri kwaseke, kwatichange tiri pasenta yedu yatinoti tariro yedu inotarisa nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevasikana pari kuitwa mabasa emaoko akasiyana-siyana. Tichadaidza vanotibatsira vakasiyana-siyana vakazvimiririra. Tichadaidza makurukota ehurumende nemapazi akasiyana-siyana uyezve vanhu vemunharaunda. Tipemberera pamwe chetepo kuratidzira mabasa ari kuitwa nevasikana vedu nemadzimai uye vasikana vedu vari kuchengeta vana vavo vakasangana nenyaya dzekurodzwa nekupiwa kuhubatsiri wekuita wabereki nguva yavo isati yakwana. Tichange zvakare tichiona mukana wokushandisa mpfenyuro nemhepo dzakasiyana siyana kuti tinge tichitaura nemabasa ari kuitwa nevasikana vedu vekumadandaro netsoka dzedu dzeshamwari vanova madzimai anouya achitibatsira pasina muripo.
Mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare eKenya Chifamba vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations iri kuyambira kuti vanhu vakawanda zvisati zvamboonekwa munhoroondo yepasi rino vanogona kufa nenzara kuSudan kana kurwisana pakati pehurumende yemauto yakapidigura hurumende nechimwe chikwata chemauto chakaipandukira cheRapid Support Forces ikasamiswa. Vanhu vanosvika mamiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 million vakatarisana nenzara inotyisa muSudan. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, United Nations iri kuyambira kuti vanhu vakawanda zvisati zvinodzokorora zvakare. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, United Nations iri kutiwo hondo ikasamiswa muGaza zvinhu zvinogona kuita manyama mirenerengo sezvo vanhu vakawanda vasina chikafu. Israel inonzi yarwisa nzvimbo dzakawanda muGaza panguva imwe chete panga pachiitwawo nhaurirano muEgypt dzekuedza kumisa hondo iyi. Mumiriri weZimbabwe, America inoti ichiri kunetsekana zvikuru nenyaya dzeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe uye vakatemerwa zvirango nezuro vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuchinja maitiro avo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Pamusangano nevatori venhaumuHarare nhasi, mumiririri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaLawrence Socha vati vari kushushikana nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika.
And continue to have concerns regarding serious cases of human rights abuses and
kunyonyota nezvenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu neuori muZimbabwe. Tinoramba tichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itore matanho ekuita kuti kuve neutongi hwejekerere munyika uye vagadzirise nyaya dzeuori pamwe chete nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Vamwe vakaiswa pazvirango izvi vanosanganisira mudzimai womutungamiriri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa, mutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Mai Opa Muchinguri Kashiri, mukuri wemapurisa vaGodwin Matanga, musori Brigadier Walter Tafumanei, muzvina bhizimusi vakuda kwachetagwirei navaObey Chimuka. Socha vatiwo pari zvino America haina urongwa hwekubvisa mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA. Mutemo weZIDERA wakaiswa muna 2001 uye unosungira Zimbabwe kuti ite sarudzo dzakachena kuti hurumende iremekedze kodzero pamwe nekugadzirisa nyaya dzeuori. Asi mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaRichard Mahomva vati zvakona ng'anga murapwa achida pakudyidzana neAmerica.
Zvandifunge kuti zvinhu zvinogona kuchinja. Vanhu vemuZimbabwe havafanhe kuonekwa achivhunduka neizvi zvataurwa. Pamusaka pekuti upfumi hwedu huri kuva nepfundutso.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya vakamboshanda muhurumende vati Zimbabwe inofanirwa kungogadzisa nyaya dzeuori neutongo hwejekerere yodyidzana nedzimwe nyika zvakanaka.
Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa matongero ezveupfumi hwenyika huri pajekerere, pasina uori, yodyidzanawo nedzimwe nyika nenzira isingadeedze tsoropodzo yatoitwa nedzimwewo nyika dzakawanda dzatinoseenza nadzo. Matongero asina ujekerere anouraya nyika, sezvo upfumi hwenyika hunongoparara zvisina tsarukano.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati zvirango zvakaiswa zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika.
Hongu zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika, nekuti vamwe vanogona kusada kusasununguka, dzingava dzimwe nyika kana mamwe makambani anogona kusasununguka kunge vachiisa mari muekonomi ine vatungamiri kana kuti nemutungamiri ari pazvirango zveupfumi.
Asi vaMartin Jarara, avo vanotungamirira sangano reCitizens Against Economic Sanctions, vati vavariro yeAmerica ndeyekugwadamisa upfumi hwenyika.
Ngatishingei tibatsira munangagwa ari kugadzira marodza nemari yavari kutora within our own self muZimbabwe, nekuti takadzingwa kupi kwatinopiwa mari dzekugadzira migwagwa isi.
Vamunangagwa ndiwo mutungamiri wenyika wokutanga muAfrica kutemerwa zvirango zvinonzi Magnitsky Act zvinopa America simba yekuranga vainopomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nhasi tine hurukuro nezvizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa, vari muzvinabhizimusi vaDennis Juru, avo vakacherechedza zuva rekubereka kwavo kutanga kwemwedzi uno nekubatsira vanoshaya muSouth Africa mavagere. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi, mwedzi uno, mwedzi waMachi, gore negore, mwedzi wandinopembera zuva rekuzvarwa kwangu, zuva randakakomborerwa naJehovha kuti ndinge ndiri pane ino nyika. Naizvozvo segaro ziva takaita chisionekwa sekutaura kwenyu kuti tinge tichibatsira vanotambura kuzvikuru sei vanenge vari mumigwagwa vaya.
Maitarisa vanobva kuZimbabwe chete here vari mumigwagwa kana kuti maipa chero munhu ari kutambura panguva iyoyo?
Tainge tisingasarudze rudzi, tainge tisingasarudze muvara, tainge tisingasarudze kuti mukadzi here kana murume. Tanga tichibatsira dzimhuri dzakasiyana siyana. Izvi zvakaitika munzvimbo yeNorthwest, kuRustenburg, nzvimbo yeNorthwest kunonzi kuSwartrachens, nzvimbo yeNorthwest kunonzi kuZirast, nzvimbo yeNorthwest kunonzi kuMafikeng muri muSouth Africa. Zvekare takwanisa kunge tichibhadharirwa vana 10 kumayunivhesiti maschool fees. Tinoona nzvimbo yakaita seEastern Cape tine sangano ratakabatsira kuti ringe richitengera vana vechikoro mauniform vana makumi mashanu kunzvimbo yeEastern Cape. Kuchiti kuWestern Cape kuCape Town, sezvo tichiziva kuti mwedzi uno, mwedzi weRamadan, unowo mwedzi unotariswa nevechitendero cheMuslim, mwedzi wavanenge vachitsanya. Naizvozvo nyangwe zvavo vachitsanya, takakwanisa kunge tichibatsira nekutenga chikafu chevanotambura kuti pavanobva kunotsanya ikoko vasabva vaurawa nenzara. Naizvozvo takange tisingatarise isu kuti uyu munhu uyu chitendero chake ndechipi. Taingobatsira vanhu sekubatsira kwatinenge chifanwa kuita munhu wese.
Chii chakakusundai kuti munge muchitora danho irori rekubatsira vari kutambura vane chikafu?
Mukoma Jonga, chakandisunda kuti ndinge ndichibatsira vanhu kutambura kurarama kwandakaita kubva ndichiri mudiki ndiri munhu akakura achitambura ndiri munhu akakura achinonga svosva nemuromo naizvozvo ndinoziva kurwadza kwazvo zvese izvozvo saka ndakatora danho iroro.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaDennis Juru vanova zvakare mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vachitaura vari parunare vari muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemaprimary dzakaitwa nemapato ezvematongerwo enyika muAmerica anoti rema Democrats pamwe nema Republicans kutsvaga vachamiririra musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa munambudzi gore rino. Kudivi rema Democrats mutungamiri wenyika vaJoe Biden ndivo vari kutungamira. Kuma Republicans vari kutungamira ndiva Donald Trump avo vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vakazokundwa musarudzo navaJoe Biden. Asi nasiwo vange vachikwikwidzana zvakasimba navaTrump kubato remaRepublicans amai Nikki Haley vazivisa kuti vabuda musarudzo idzi. Izvi zvinoreva kuti vaTrump ndivo vachange vomiririra bato ravo pachaitwa sarudzo dzemunambudzi idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Zvakabuda musarudzo yesu paTuesday zvinotaridza pachena kuti sarudzo yemunambudzi gore rino yekutsvaga mutungamiriri wenyika ichangova pakati peharahwa mbiri vaDonald Trump navaJoe Biden. Sarudzo iyi yakaburitsa pachena kuti vaviri ava ndo vari kuiwa nemabhese emumapato avo.
Dr. Guni, zvimwe zvakabuda musarudzo dzeSuper Tuesday ndezvipi uye zvinotiratidzei?
VaJoe Biden vari parumhanhanzombe nekuti kunyaya yeIsrael kunyaya nyanya muno muAmerica mune vanhu vechiJudha vechitendero chechiJudha kana verudzi rwechiJudha vakawanda chaizvo vanova vanopa rutsigiro rukuru kwazvo kwete kuIsrael chete asi kubato remaDemocrats. Saka vaJoe Biden vakaonekwa sokuti havasi kunyanya kutsigira hondo yeIsrael kuHamas. Zvinoita kuti vashomekerwe nemari kana kuti nevatsigiri vane mari yakawanda chaizvo muno muAmerica. Zvinoita kuti vazotadza kubudirira musarudzo.
Ko vaTrumpvo vakamira sei musarudzo idzi? Pane zvingavavhiringa here musarudzo?
Tikutarisawo kuna vaTrump takaona kuti rutsigiro rwavo runogona kunge ruine ruzvinyekenyeke pane vanhu vatingati maindependence kana kuti vari neutral kubato kwavo kwemarepublicans avo vanga vachitsigira mainiki here. Zvakaratidza kuti vaTrump vane mutoro wekuti vakwanise kukonvinza kana kuti kukwezva vemubato ravo remaRepublicans vane kunyanyanya vechidiki vasiri kunyanyotsigira kuti sarudzo inge ichiitwa neharahwa mbiri idzi. Zvinoreva kuti vaTrump vanofanira kusunga dzibate nokusimba.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Zvino yasvika nguva yamunofarira vateereri apo munenge muchizvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi, magadi, muri dzeZimbabwe, ndinoda kuti Trump aita
takashinga kuti Zimbabwe kuna kwairwinda izvi zvitirirai maChina atora kuno kusuduki kuno amai navaye maChina vanova kudhidzikwa takufarirwa mugodhi kuchina kwekuenda adai vamanga vakagona vangonzwisisa vapawo pachigaro kupinda umwe tenda vangu.
Makadii kuwashamarari westudio 7 mese tinokutendai nechirongwa chenyu. Ndinokukumbiraiwo zvakare kuti kana muine vatapi venhau vanogona kutisvikira kunzvimbo iri kuHonde Valley kunonzi kusagambe pasagambe primary school pane dambudziko riripo raheadmaster rekutadza kuwirirana nevabereki munzvimbo. Saka vabereki vatotadza kuwirirana naheadmaster zvokuti mangwana chaiwo vari kumukira kuenda pachikoro ipapo kunoratidzira headmaster iye kuti agone kubva hake pachikoro ichocho nekuti zvaakutoafekta vana. Saka vabereki vari kunoratidzira pachikoro ipapo mangwana. So ndaikumbirawo kuti kana paine vatapi venhau vanogona kuti mhanyirawo vachisvika ipapo vagone kutapa nhau pasagambe primary.
Pastudio 7 maswera sei maswera sei. Uyo murume aroti kwanzi regai Munangagwa atonge nyika nekuti ndiye wakarwa nyika uyu. Baba imi tine urombo regai tichengete mazwi edu mungazonyara. Mumwe wacho munatsveruka. Ukazika nenyika yeZimbabwe muchisumudza muromo yezasi newekumusoro kutaura zvisina basa. Mazuva atinawo anaya zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe kudai. Munanyara imi.
Makadii pastudio 7 apo? Makadii pastudio 7 apo? Studio 7 rachere inenge ine dira yakarerekera nhava dzichaurwe mukaisa maaudio ati davirwe kati muri zvamusaiko studio 7 zvadaro vane studio 7 zvadaro vane studio 7 tinokutsigirai tidairo maaudio yedu katiia taura
haiwe wesiyana naamosi chibaya amosi vanaamosi chibaya vadi wosiyana navo iweita zvako zvezanupiefu iweita zvako zvezanupiefu ana wakahwina wakahwina aiye ndiani ndozvomunonetsera vanhu vezanupiefu uyo unotaura kuti pamberi nezanupiefu uyo unonge anotopenga kuda kunge kuiswa chipatara andotestwa kumuongorora chaiko chaiko vana vake vanofamba netsoka havahana kubhatara school fees iyo pamberi nezanupiefu pamberi nezanupiefu uchibvira kunani
nash pamasankisheni apa atikuvadza vanhu vanofa vasaramba vachingotutsira masankisheni tinofa nazvizvi voda kuuraya vechidiki nenzara.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kupinda muchirongwa chedu, tumirai mazwi enyu paWhatsApp panhamba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyora nhamba idzodzi vachitipa nhamba dzavo kwete kutumira ari maaudio. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8pm tiri kutaura nenyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori nekutonga nedemo. Asi hurumende iri kuramba kuti vaMnangagwa nevamwe vavo vari kuita zvavari kupomerwa neAmerica izvi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. America inoti vakatemerwa zvirango kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vanofanira kuchinja maitiro avo kuti zvibviswe. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa neAmerica ndezvemugodzi matsuro uye zvirango izvi zvinofanira kubviswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.